manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi kuri musi wechitatu ndira 19/2022 makatirira ku studio 7 nezvenyuro inyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MGC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume.
Zimbabwe ichaita maby-elections muna 2022. Saka kazhinji kacho ketinozova kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe uye zvekuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe
sangano revatori venhau rotyira kutyorwa kwekodzero dzevatori venhau munguva dzesarudzo vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika nezuro Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC MDC Alliance inoti inovimba kuti nhengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume Godwin Mangujka anotipa nyaya inotevera
Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalosiziva vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza 2018.
Vando vari kutaura kuti tiva kuchina by-election tiva kuratidza vamanzora nezanupf kuti isusu titakasarudzana tiri kuda kuti vabate basa. Saka ndo nyaya dziri kubuda mumacommunities ndo nyaya dziri kubuda kunharaunda dzakasiyana siyana across the country
sachigaro webato iri kumatebeleland north zvakare vaimirira binga north munational assembly vaprince duveko sivanda vaudza studio 7 kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa 26 kurume vati vanhu vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavakaitwa nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi pasarudzo Vati ivo nevamwe vavo vese vakadzingwa vachadzokera pazvigaro zvavo muparamende nemakanzuru.
Maconstituencies ose akatorwa navachamisa mu2018 ari kudzokera akadaro. Zvatiri kutarisira kuti tichawedzera nezano kwakadzingwa kana kwakashaika mamembers of parliament ezano. Isusu edu atori muhomwe taakutoda mo kutorera zano kuratidza kuti 2023 tiri kutora hurumende.
VaEthridge kureva. Avo vaimirira Epworth vanoti vanotarisira kudzokera kuparamende nekuti veruzhinji kuEpworth vanovimba nebato ravo.
Vanhu kana vachitiona isu sevamiririri veMGC vanoona hope yakanyanyisa tariro yavo yangova muMGC chete ende vanhu vese kuEpworth almost 85% vakatongomirira chete kuti vaise vhoti. Akangomirira kuti vaise vhoti.
Vasisi vavaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende nemakanzuro adziite zvido zvevanhu uye bato ravo rave nehwaro hwekuona kuti vanhu ava vari kugona basa here kana kuti kwete vati izvi ndizvo zvichashandiswa kuona kuti vanhu ava vomirira bato zvekare here kana kuti kwete musarudzo dza 2023
tunyaya tinotarisa ndeyekuti Ma members of parliament nema councillors vachiva ma champions ekufambisa zvido zvevanhu muma virus leadership platforms dzavanogara like parliament and a local council board pavanenge vachifambisa nyaya dzedevelopment nyaya dzekuti vamirire makodzero evanhu nekuti ndo the central objective yavakasarudzirwa kuti vaende kuparamende
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Vasidix Muratsipam, vanut danuratorwa ne MDC Alliance rakanaka chose, uye nhengo dzebato iri dzichakunda sezvo zvakaita muna 2018. Vati hapana chakanyanya kushanduka kubva panguva iyi.
Sekuona kwangu vatsigiri nevanhu vebato reMDC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa, vanhu vanoziva zvavanoda ende vari clear pakuziva zvavanoda nevanhu vavanoda, uyezve hapana chingatadzisa vanhu ava vakadzingwa kuti vadzokerezve vachinokwikwidza nekukunda mumabyelections atakatarisana nawo, nekuti vanhu vakambenge vakavasarudza pekutanga ndiwozve vanhu vachazovavhotera mukati menzvimbo dzavo, uyezve vanhu vakanga vane kugunun'una kukuru pakudzingwa kwavakanga vakaitwa navadouglas Munzura, vachiti havasiriwo vakaita kuti vapinde pazvigaro izvi, ndiwo vakavavhotera kuti vapinde. Saka vanhu ivavo zvakare vachavavhotera kuti vadzokere pazvigaro zvavo.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha, vati nyaya yemakakatanwa nekurwirana mazita inogona kukanganisa zvikwata zveMDC musarudzo.
Makwizi ngaasange kwa mapoka ezvamatongerwo enyika okungoti vanotamburana tamburana. Vanhu havana kumirirana kuti vadamburane damburane zvokuti ndozvavaitsvaga. Vaitsvaga kuti utungamiri hunge hwakanaka. Kana yanga yava yokwana Bvanyangu, vanhu vachangoona kuti zvimwe tinopedzerei nguva henge yedu zvekune vanenge vakaita sevakarondeka weinga vakadaro. Saka pachaita kudamburirana ipapo nhembe dzichadamburiranwa nokuda kwenyaya iyeyo.
Mamwe mapato akaita seMDC yavamonzora pamwe nezapu ari kupindawo musarudzo idzi. Mangwana ZANU-PF iri kuita sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemabyelections muna Kurume. Mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati bato ravo richakunda musarudzo idzi, kusanganisira sarudzo dzichaitwa muna 2023. Sarudzo dzemusi 26 Kurume ndedzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro zvenhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti nemamiriro akaita zvinhu gore rino vatori venhau muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak dzine sarudzo vachatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya. Sangano iri ratiwo riri kunedzekana nemashoko akaburitswa neCitizens Lab yekuCanada anoti Zimbabwe, Zambia neBotswana dziri panyika nomwe dzemuAfrica dziri kupomerwa mhosva dzekusora zvisiri pamutemo vanhu vadzo dzichishandisa unyanzvi hunonzi Circle Spyware. Gore rino Lesotho neAngola dziri kutarisira kuita sarudzo, uye gore rinouya Zimbabwe, Eswatini neMadagascar dzichaendawo kusarudzo. Misa Zimbabwe inoti munguva dzesarudzo hurumende dzinodzika mitemo yekuomesera vatori venhau nevanopikisa. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Tochitarisira kuti mudunhu redu nyika zhinji dzichange dzichienda kusarudzo mugore ra 2022 na 2023. Zimbabwe ichaita mabyelections muna 2022. Saka kazhinji kacho ketinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa, panorohwa vanhu. Chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe, uyezve kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe. Tochitarisira zvakare kuti nenguva yatiri kuenda 2022 chii chakamboitika mushure umu. Mushure mugore 2021 kwakava nekudzimwa kwemadanhe mutande.
Zvakaitika kupi izvi musadhaki?
Kune nyika nhatu dzemusouthern Africa dzakadzima masaisai. Democratic Republic of Congo muna 2021 munguva yekusarudzwa kwemutungamiri wenyika. Eswatini yakadzima kaviri muna Juni nemuna Oktobha vanhu vachiratidzira kusafara nekutongwa kwamambo. Tochienda zvakare kuZambia yakadzima muna August munguva yesarudzo dzemaelections dzavo. Izvi zvinotiratidza kuti nemaelections atatarisana nawo muna 2022 na 2023 madande mutande ari parumana nzombe. Saizvozvo ngatigare takatarisira nekutora matanho akakosha kuti tinge tichivhika kuti madande mutande aya asavharwa. Tochitarisa kuti mugore ra 2022 tiri kupinda nemitemo yakagadzirwa kuti icherechedze kana kuti isunge vanotaura nhema mumakotsi nenyaya dzeCovid.
Yaka tangira kupi mtemwe?
Yaka tanga kuiswa nenyika ya South Africa muna 2022. Muna Mgoreroro, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe zikabatira. Zikaisa mtemwe ya Zimbabwe ichiba enda kumirisa.
Sei mchiti yaka vya dzikisa gecho?
Mkuti yaka isa ichikamuche 14 ya tino tiyo masenge zinoshika 20 years mchiri kano kange wa batwa ni mosha ya kutaura jisizo nesho ya COVID-19. Ninyo ya ze Omicron ziko hizi tunaona kuti mitemo ichawe draushandisi kwa pane uti ibiswe kuzo ita ozwa kari chatinoona ndeche kuti watapwe nao ne kucherechezu wakwe nao ndo zvimwe zvakanga zvakanganiswa zvikurusa nedenda reCovid.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatabani moyo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivi ratinorerekera tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainzi Sparadza avo vanakurirawo vanopikisa nyoka menyu vachiti vanombombunyikidzawo vatori venhau. Asi vanopikisa vanogara vachiti hurumende ndiyo inozikanwa nemangoromera ichishandisa mapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaparadza.
Isusu se government se ministry of information tiripo pakudzivirira zvakadaro kuona kuti kodzero dzevatori venhau dzachengetedzwa. Saka tichaita misangano nevamwe kunyanya nyanya vemapoka ezvematongero enyika nemapurisa.
Munenge muchida kuvaudza kuti kudi?
Tivaudze kuti majournalist oro vatori venhau vatapi venhau vapiwe mukana yavo yekuti vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa kana kuti pasina kuharaswa pachirungu. Saka tichataura nezvazvo nekuti dzimwe nguva vatori venhau ava vari kumbunyikidzwa neavo vanoita nezvematongerwo enyika kunyanya nyanya veopposition.
Ko vanopikisa vanotyora sei kodzero dzevatori venhau? Tinonzwa kanguva dzakawanda vanogara vachitiwo hurumende ndo ine mangoromera, vanoita sei?
Vanomboita dzimwe nguva dzavanotandanisa kana kuti vanhu vavo vanorova vatori venhau. Saka isu seministry toda kuzvigadzirisa izvi kuti zvisaitika.
Munotanga rini?
Kutanga nemaelections ari kuuya muna Machaya tozoona nesarudzo hombe yemageneral elections yegore rinouya. Saka izvozvo ini ndakamirira mukuru wangu mai Mutsvangwa tichazama patinogona napo kuona kuti tataura nevane mamwe mapoka kuitira kuti vatori vedu venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainzi Sparadza vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafane chirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5266, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe kana kuti 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri negumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,215,836. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana kana kuti 3,242,414. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu zvine mazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 30,841. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKiev kuUkraine, uko vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika iyi murwendo rwavanoti nderwekubatsira kuderedza kusagadzikana kuri munyika iyi zvitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo. Vanhu gumi vafa muMadagascar zvichitevera kunaisa kwakaita mvura nezuro usiku muguta guru renyika iyi reAntananarivo. Izvi zvazoiswa nebazi rezvemukati menyika. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuwedzera zvakanyanya nemusi wechina uye icharamba ichinaya kusvika mukupera kwemwedzi. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro nava Alec Sandikonda Sakara avo vari muLilongwe guta guru reMalawi, uko vakavhura chitoro chavo chinotengesa zvekuvakisa dzimba. VaSakara vakaberekerwa kuKaroi mudunhu reMashonaland West vakadzidza kwakare kuKaroi nekuChinoi. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika vakazowana mukana wekubuda munyika muna 2005 vachinotsvaga mafuro manyoro kuMalawi. Vanoti zvinhu zvakambotanga zvakavaomera semunhu akanga asiri kwake, asi vakazogadzikana vakakwanisa kuzovhura chitoro chavo icho vanoti chave kuvapawo mari yekuti vakwanisewo kubatsira kubhadharira mari dzechikoro vana vanoshaya vekunharaunda kwavakazvarirwa kuKaroi. Ndatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini muZimbabwe ndakabva mu2005 kuya kuno kuMalawi, and ezvinezvi ndine 17 years ndiri muno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
VaJonga, ini chakaitira kuti ndive ndiri kuno kuMalawi matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabhizinesi ekuita. Saka ndizvakaita kuti inini ndive kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vaJonga kuMalawi, ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware, ndirikutengesa zvinhu zvangu momo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrico nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
VaJonga, tarisiro rekudzoka kuZimbabwe iripo, and ndinofunga kusingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo kuti tichiitaita then mabhizinesi edu then tichiita sei, tichivatumidzirawo vanhu kumusha kuchouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo singaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi isi nzvimbo yekuti tinogona kuda sei tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga sendi hurumende yekunotitorera futi. That's why kunoku tichingochengetawo tumari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje pochadzokera chii muZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupane zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushaiwa kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tibatsirawo ikoko kuZimbabwe. Endi vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi, endi nivabatsirawo futi kwatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kuti iwo vaone chiuviri pamunoenda kumabasa kure kure unoita mainterviews then ini ndinovabatsirawo nematransport nekamari kandiri kuwana kari kashoma but aiwa tiri kuita zvinhu zvakanaka kuno kubalawi
kune dzimwe nyika zvakaita seku South Africa neku Zambia tiri kunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vekuZimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo imi kumalawi muri kugara sei
aiwa kuno kumalawi tiri kubatwa zvakanaka endi malawi yakasiyana nedzimwe nyika malawi inzi vanhu vakanaka endi tinobvumidzwa isusu mazimbabwenzi kuita business redu pese pese because iwo wakaona isusu vanoona sei vaona hama dzavo endi shona iyi yatiri kutaura pastudio 7 iyi inonzwika pese pese kuno kutokona kutaura pese patinoda even mubhazi tichitaura shona endi iseka futi endi aiwa ivanhu vakanaka malawiyenzi endi tinotenda kuna mwari kuti malawi vari kutibata zvakanaka
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vaalex andikonda sakara vari parunare kulilongwe kumalawi najonga kandemiri westudio 7 vabereki vakawanda vanoti vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupuhwa pachena vana vavo vane dambudziko iri Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mumwe wavabereki ava vaBernard Mujei avo vane mwana nemakore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupuhwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike makumi maviri nemashanu
zvakatibatsira chaizvo zvikuru chaizvo considering kuti mishonga yacho madhuro ari kuita zvakatibatsira tiri kutodai zvaramba zvakadaro zvaabatsirawo ruzhinji rwese rweZimbabwe because condition yatina nevana iyi inotoda kutobatsirana saka tiri kuona tiri kubhenefita zvikuru sevabereki
vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga vanoti vasati vaona rubatsiro urwu vaitenga mushonga wemadhora gumi pamwedzi nechidimbu vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese
one bhotoro chinoita kuma 9 tongoita pa$10 anogona kuchishandisa mwedzi nehafu mukada kuti mutarise kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapapo tozotenga futi masirinji acho ekubayisaya apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa saka zvinobva zvatirerukira
mumwe mubereki amai Faith Makoni avo vane mwanasikana nemakore gumi nematanhatu ane chirwere cheshuga vaudzawo studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga
hazvatibatsira kozi kana tichiita machallenges nekuwana mari tichitenga mushonga weshuga nekuti mushonga weshuga uri kudhura
vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation
tiri kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga tine urongwa hunonzi Life for a Child hwakauya neinonzi International Diabetes Federation urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika pasi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena saka tiri kuzvipa izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society ndo vatakabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvine izvozvo saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa
vajamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore makumi maviri nemashanu vanenge vasina mari dzekutenga mishonga nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge okwanisa kuzviriritira
saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe dze vabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza university akusenzera kuti akwanise kuzvitengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gorirapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa neZuro Maneru. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vati chapa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza zvaratidza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints gumi ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinhanho chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skander Raza. MaChevrons avekugadzirira mutambo wavo wokugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo wokugumisira weAFCON 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors ave munzira kudzoka kumba kubva kuAFCON uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungororo wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozive hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSfax kuTunisia itimu yakafana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chiro tikaita ana Nakamba team, ana Mashawo Munetsi, ana aniko, hatina, hatibudiriri nekuti hatigone kuronga.
Aka Kaveke Chishanu, Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mdiwa anoti zvino hazvisi kufamba neuZimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 order ari kubva kucollege kuendesa national team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuto kuri kubasa redu renhabvu iri kudhirira mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akamboonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAFCON uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona nakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa chelive talk na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezviri kusangana nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murani zvakanaka vateereri ndokusiyai nzinzwa nhauze isindelele.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mungela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
iAmerika ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations yendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand I'm a member of parliament.
Okay,
that's
have you got
one.
An official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
Here an official government business?
I'm not government. No. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. I'm sorry, I can't.
I'm not going to meet with because we have an appointment with you.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele-South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg kudaba lokuthi kuqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele-COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegciwane leli. Kuzo zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana le-The Herald kanye lemisakazo ye-ZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaswanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yimelika.
Ama-observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations yendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral reforms. Ayatsho futhi ukuthi kube le freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani iZANU-PF iyanqaba, yenza ama-delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya register koBulawayo. Yiko ke sibona ngani isikokela se free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama reforms kodwa umongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho lithini ngalokho
ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza ukuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenza ngo 2013 ayika lungiswa ayihambelane le-electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa nguMnangagwa sakubhala ku-constitution kodwa akuka-alignwa le-constitution. Yikho ke basebenzisa izinto ezathiwa ngubaba uMgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikaMnangagwa ngoba uyesaba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadinga ukutshela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili elilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene ikati. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation naley i-Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente siwabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayeqale abe khona. I know of a fact that there was a time when ZBC news crew was turned down event AMDC Alliance. They have a cover, but don't you know that they don't pay for the number.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona beMDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa funa intabo iphume kuhle ungayifihle emgodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena sebhala kalokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wona susithi uhamba njani anti yiko umuntu ongadalela even i-litigation and stuff.
Lo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badila nxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ungumlimi eMatobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo. Omunye njalo umlimi eGwanda unkosikazi Matilda Masia okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture and okhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board, GMB, ati siyaphuza ukubhatala.
Ngone bezitshela ubani izimo lezi zizabhatalwa within 72 hours, but to our surprise we are not paid today since June.
Unkosikazi Rumbizaya Ribombo oyeBed Bridge yena okhale ngebhanga leMaas Bank athi libolekisa imali lingachasiseka kuhle ngendlela uyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those money abazange basitele into ezinye, but when we were paying back i-interest yakhona yayingasahambelani, so kwasisiya kuyukuthi imali lezo zingasasebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigolide Colenborn Women in Mining uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayining khathesi mama kulobugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu abuningi, sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole isecurity.
Umphathintambo bona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Noni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-product engiwabonela khana mahle kakhulu and selikhulume nge-market omama bavele eBybridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi linike le-National Handicraft Center e-Ministry e-Harare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19 abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula izintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8 thousand asebehlatshwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa uMnumzana Julius Malema namhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg e-South Africa esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela i-Cream Restaurant ese-Mall of Africa e-Midlands. Ekufikeni kwakhe kube lokuxokozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay, that's number one. Have you got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. There is, I'm sorry, I can't.
Umkhokhelwe EFF owethelekezelwa esiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela sithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe lezakwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the...
Ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azithulele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela emsebenzi.
African brothers and sisters,
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela ezigxatshe abakwamanye amazwe abaningi. Isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-intanethi etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Ingcitshi kwezomthetho uNkosikazi Thabisen Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema ebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhatshi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki, ukuthi kuyalingana lesibalo leso sabekwa nguhulumende we-South Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqashe izalwane zakwele South Africa kuphela, hatshi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqashi yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza, ngoba bethanda ukuqasha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqashi babikwa bethanda ukuqasha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimelesitulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi leKhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha abamelayo, uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu, bekufuze singene iqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le besitsho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umtshutshisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibazise besakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba zimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisa. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumtshutshisa ukuthi siqhubekele phambili ngokana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisa sibezwe bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So ngesizathu sona lesi inkundla isivumele ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba bantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi besifakaze besifakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo Lokhe lifana yini? Akukho okugqokileyo.
Hayi, akukho okugqokileyo. Icala lokhe liqhubeka. La icala leliselifike kodwa kwelinye ibanga. Ingathi istage eh. Ngoba ekuqaliseni kwakuyi stage esasibiza ababo abafakazi. Kathesi sowungaba laba bethethwa icala ubana betho bona bekhulume indaba yabo. Ngamafitshane singathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo mnumzana kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha amela amalunga eMthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. Ulayitho kunamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula. Kodwa kuzabuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye kulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi yinzulu lesithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso eSouth Africa First, yona exotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuso. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Yeah, according to inkulumo yakhe uMalema yena akasixotshanga. Azange athi amazwe obheni ahambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebemaningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment kuzaba lokugungelwa kwabanye abantu, then sizama ukuthiwasibiza ama-South Africans. But akuse bantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza iqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends, so bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha, hayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bajike emsebenzi, bazojika betshele ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi, ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lolu kuthiwa Operation Dudula, alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho. Siyakubona kugcwele ku-social media la kumakhuphika amaningi, siyakubona bakhuluma ngakho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni qinisweni awukho mnandi vele. Stress sihlale evalweni, asimqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So ya isizwele ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nabo lati, ngoba sikwazi ukuthi bacabanga. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, aseyazi ukuthi baplanani lati.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Sihleli kuphela thina, sihlela njalo whatever bakudube kuzenzakala yini. Eqinisweni
sibona khonoku kwenzakala ngesikhathi kula khona kuma especially Zimbabwe's permits kungani lokho kuhlupha futhi. So kini kutsho konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima eSouth Africa ezokungela ukukhulumisana, ngoba asizange kuyakhulumiswana kuyakhulumiswana, but cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama permits ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatsha ngama special permit lawo, but manje masengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni. Nawo oyabuzithule paper ele South Africa, inkinga izokufaka kuphela ngoba phela uyazi ukusebenza kanjani mase kunjalo so mase mase ungasela ama permits
njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo bala ama permits ona lawo ngakho ke nxa sokubuya njalo labo malema kuyahlupha lokho akulikhahlameza kakhulu
kuyakhahlameza kakhulu yingxoxo esibhekane nayo yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo ayiphi inye akasihlukumeza kakhulu sokuhlukumeza kakhulu malema bengumuntu athi simthembi kodwa ma esenza so hayi which means that asisela a backup so many sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho
kula abanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya kumbe vele ekhaya lakho akubuyele
hayi kwamanje akula muntu okhuluma ngokubuyela ekhaya abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masi ukuthi siyabhadapha but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sebe sikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani ungasela enye indlela esizophela kuyo nxa usebe singenele laba esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isenzima kodwa bengakela ukuthi ngingenela which means besithotha emsebenzini sisaqhubeka sisele e-South Africa ngoba akwenzi sisithele eZimbabwe lakhonzia njengamanje akula msebenzi e akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono dala sibambelena amanga
bangalixosha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani khona
soncenga babudube dala thina thina dala sincenga athina njengabantu beyabuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancenga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzima nzima wathi azokunzima nzima ike sizohamba khona hayi nothi manje manje sase-eli bamthebo asiqambelana amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezima to eli
ye phosele okugcina mahlako
hayi mina engikuthiyoyo kuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyazi abafowethu kwena abayenza kota abakuhlanayo kodwa uNkulunkulu nguyazi asazi kwazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi yinto engekhoyo vele asicabani asiqambelana amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasiza sidaa amazimbabweni muli yonke le ngisebenza kuti namazimbabweni hayi wiwo kodwa wiwo kodwa yithi sodwa asiqambelana amanga hayi sizabona ngakho ukuthi bazayenzani
lo mnumzana Nhlanhla Nsuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobe leSri Lanka ngamaranzi angama-22 emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye amaranzi alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola amaranzi aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole amaranzi kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya amaranzi alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye amaranzi angama-81 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili. Njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona uzehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu ngokunqoba elikwenze eleGuinea nge-2-1 emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belinyeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade
ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ekakhulu ekubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni weGini abanjengabo Khudama Hachi labo Zemura ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ukubana ke ngabe baphiwa amathuba emdlalweni lesemuva besingeza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalane yesibaya sikaGroup B ilemiklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyanga leSenegal emdlalweni walo wakuqala, kwathi kowesibili linqotshwe nge-2-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba olumelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wehockey linqobele i-Uganda nge-5-0 emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walo wokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaPool A ndawonye leSouth Africa, iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikaPool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha.